Vanamati vechikristu vakawanda muZimbabwe vatevera vayambiro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekugara mudzimba munguva ino yekuvharwa kwenyika apo vakawanda vanoti varangarira kufa kwaJesu nekunamata pamwe nekutora chirayiro vari mudzimba dzavo. Amai Sungai Madhuriko vanoti kunyange hazvo vatadza kuungana nevamwe vavo semakore ese nekuda kwechirwere checoronavirus vari kunamata vari mumba vachitevedza mitemo yesangano ravo rechipostori yekwamadzibaba mwazha.
Asi nekuda kwekorona gore rechichakundikana kutungana, asi hazviroti hatichanamati, tichangoendera mberi nyange tiri mudzimba. Chinamati chirangarira zuva iroro reEaster, hatimboregeza kunamata, taichingonamata tiri mudzimba imomo. Nyange tichitedzera mitemo yedu yatinotedzera tiri kumusangano, taichingorangarira zuva reEaster.
Amai Madhuriko vanoti zvakakosha kutevedzera zviri kutaurwa nezveutano kuitira kuti vasarasikirwe nevatendi vapa nechirwere ichi.
Ndinoona kuti kutevedzera zvekutaura veutano zvakakosha. Kunyange tiri mumba Mwari anotinzwa, asi Mwari anonzwawo munhu anozvichengetedzawo. Saka zvakanaka kuti tizvidzivirire panguva yatangopiwa iyoyo diki diki. Tichimurangarira nyange tiri mudzimba imomo, tinogona kuungana asi ozooneka kuti vanhu vakawanda kuti vonga vachafa nechirwere ichocho zvose abasa. Saka zvakangokosha kuti timbotedzera zvitaura nezveutano zvavari kutaura kuti tikwanise kuzvidzivirira pachirwere ichocho.
Mumwe mutendi amai Petronella Nikadzino vanoti vakaronga nedzimwe nhengo dzekereke yavo yehwisiri kuburikidza nedande mutande reWhatsApp kuti vachange vachinamata nguva dzakafanana.
Semaround takangoarenja maprayers at the same time nekuti tinenge tichingobatana mumunamato tichinamatira mudzimba like tese tinogona kutanga kunamatana 9 na3 na7 dzemanheru. Saka tichine tichingobatana pamweya tichinamatira mudzimba.
Mumwe mutendi vatonderai makaya vanotikura hakuri kunamata vanhu vakaungana akunamata mumweya nemuzvokwadi. Vamakaya vanoti Pasika yaidyiwa nemhuri vari mumba mavo sezvaitika kumhuri dzakawanda nhasi.
Hakuna yairi kuungana kwedu vanhu vakawanda haisiriyo inokonzera kuti titarangarira chirayiro, but isini takava mudzimba dzedu tichirangarira Kristu nokuda kwemamiriro ezvinhu zvatakaita pari Stephen munhoroondo. Vana vaisraeri vakadya Pasikovha imba imwe neimwe zvichienderana nekukura kwaikaita imba yacho.
Mufundisi wekereke yePentecostal Assemblies of Zimbabwe vakawanda munaki vanoti kunamata hausi mudhuri uye kereke yaJesu inoenderera mberi nekunamata mudzimba vachiti panoungana vanhu vaviri kana vatatu Jesu vanenge varipo sezvinotaura Bhaibheri.
Farwa nekuda kwedambudziko reCovid-19 haisiri chechi asi zvivakwa, asi kereke yaJesu inoenderera mberi. Zvakadaro vanhu vanogona kusungana kwavari kudzimba ikoko kuti panoungana vaviri kana kuti vatatu muzita rake iye Kristu Jesu iye anenge ari.
Mufundisi munaki vanoti kuvharwa kwezvivakwa nekuda kwechirwere cheCovid-19 kwapa mukana vafundisi kuti vataure nenhengo dzavo kuburikidza nemadande mutande eWhatsApp, live streaming neFacebook.
Mukati izvo social media panguva idzo dzinoidzi tiri kuona iri kushanda zvakanyanyisisa. Pane WhatsApp yekuti mufundisi anogona kutumira maridzo yake paWhatsApp kumhuri dziri mukereke. Panguva dzakaita saidzo dzinoidzi dzepaseka vanogoverana soko vari mudzimba dzavo. Pane vamwe vari kuita live streaming yekuti shumiro iitwa pasina vanhu varipo, asi zvichizotumirwa kana kuti vanhu vachizoona kwavanenge vari kudzimba ikoko. Facebook zvakare ndeimwe nzira iri kushandiswa kuti tisvikire kuvatendi kwavari.
Svondo rakapera. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakayambira vatendi kuti vasaungane vachinamata vachiti achawanikwa achiita izvi achazvionera pamhunhu sefodya.
Hachisi chokuti icho kurambidza kuti vanhu vasanamata, nekutozi ziva kuti mwari ndiye mukuru anotichengeta asi mwari anotichengetei saka pane patiri apa zvakakosha zvikuru kuramba tichiramba tichitaura navo vaya vangati ano kuchechi ndokwatichatoenda chete mutemo wehurumende regai ndikudze kuti kana paiswa mutemo pane enforcement saka munhu arege kufunga kuti handinoita zvandinoda nekuti our security forces will be called.
Asi vamwe vatendi vanoti danho rekusangana rinodzorera kutenda kwavo kumashure sezvo vatendi vachikurudzirana kunamata vakawanda. Vatendi vechikristu pasi rose vanoremekedza zuva ranhasi reGood Friday senzira yekurangarira kuurayiwa kwaJesu Kristu uye akafa nemusi wechishanu akazomuka nemusi wesvondo zuva rinorangarirwa seEaster Sunday. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.